Tinofara makasimowa jonga tinofara zvedisu tinenzi Dennis Tinago pagorimbo tinobva kuweza kuweza ndokumusha kwangu kwandova.
Makaenda rini kuSouth Africa vamagorimbo?
Ndakaenda kuSouth Africa 2005 ndichibva kumusha ndakasvikira pachechi inonzi Methodist ipo paichengetwa vanhu. Ndobva ndakazofunga kuti ndoita sei kuti ndizvizvi ndinakire muno. Ndobva ndakazofunga kunotora Aslam Seeker kuti ndikwanise kugara muSouth Africa. Aslam Seeker yandakatora ndiyo yandakandikonzera kuti ndikwanise kugara zvakadai kusvika kuti ndiwane kutsvaga basa, kuti ndiwanewo mari kuti ndiwane kuzviriritira nekuti ndipo ndichitumira mhuri dzangu kumusha. Aslam Seeker ndiyo yakandibatsira.
Makakwanisa kurarama muSouth Africa sei masvikako?
Hama dzangu kusina mai hakuendwi, haurewo kuchemera. Kana watenda kusina mai utoziva kuti matambudziko ese zvinenge zviri mumaoko mako. Kurara musango, kurara pabhiriji, kurara pai, unenge uchingoita kunge nherera, uchikuita kungogunduruka kungogunduruka pei pawarara, usikaoni dzangu kubata wongoziva kuti hai chiri kunze kwachena. Uchienda kubasa waona kuti kunze kwachena ndakumuka ndiende ndinotsvaga mari.
Tiri kuona kuti magwaro eZimbabwe Exemption Permit ave kusvika kumagumo. Imi muri mumwe wevanhu here vanga vachishandisawo magwaro aya?
Hongu ndiri mumwe wemapemiti anga arimo muno muSouth Africa, ndiri mumwe wacho arimo mukati imomo.
Saka muchaita sei sezvo ave kusvika kumagumo kudai?
Ini ndikufunga kuti chidzokera zvangu kumusha kuti tinoona kuti zvakamira sei kumusha, because muno kana vasati pemapemiti aya unenge uchagarire unenge wailegal zvinenge zvakutonetsa manje kuti ndofamba wakaita sei kana basa racho inenge rakutonetsa kuti uriwane.
Tichitarisa nguva yamagara muSouth Africa, zvii zvamungati makadzidza nekugara kwenyuku?
Ini muno muSouth Africa chandakadzidza, ndakadzidza kwakabva kumusha ndisingachandoziva, asi ndakapinda imba neimwe kambani ndaindidzidzisa kuti rodzi dzinogadzirwa sei ende nekuti kuona matrading kuti ave ari machirongo akasimba kuna anagadzirwa sei. Ndina chandaimhuyazvidzanisa, but muno muSouth Africa ndakafunda zvinhu zvakawanda zvakawandisa zvekuti ndikaenda kumusha ndoziva kuti handitene nzara, ndinenekekutangira ndinenine zvekubata bata zvakawanda zvisingagoni kune vamwe vanhu.
Mune urongwa hwekunovhota here kumusha? Tichiona kuti gore rino kune sarudzo.
Ndinekutokwafunga zvekutoti ndichienda kumusha ndinovhota, because ukasavhota chandioziva ndechekuti nyika inovakwa nemwene wayo.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva?
Pane ino nguva ndinotaurira sekusokora ndinovasiyira vanhu vekumusha. Iwe kwatinogara kuno kuOrange Farm, Joburg South, Orange Farm, tirikukurudzira vanhu kuti tiende kunoregistra tikwanise kuvhota. Tikwanise kuvhota tinoona kuti zvinhu zvinezvi zvino zvakamira sei, tikwanise kuti munhu nemunhu aende kunovhota. Nyika inovakwa nemwene wayo, haiva kune mumwe munhu. Iwe ukasavhota taona kuti akuvhotere ndiani. Nyika inovakwa nemwene wayo, kwete kugara munyika uchitya kuti ndichazoti ndichazoti. Vanhu vazhinji tikwanise kunovhota kuti tichinje zvinhu zviripo, tione zvinomira sei. Pamwe tingagarawo zvakanaka, vana vedu vakagare vangasari vakararamawo upenyu hwakanaka. Zvandoti kuruzhinji hatizokere kumusha tinovhota, kana tichizoka kunotodzoka hatine tabva kunovhota tagadzira nyika yedu.